Vachitaura pamusangano wevatori venhau nhasi, mutungamiri weFaithful the Nation, Reverend Andrew Utauna Shevati, vachanamatira nyararo uye kubatana kwevanhu munyika itsva yeZimbabwe. Vautauna Shevati, vatungamiriri vatsava vapo vanofanira kubatana nemamwe mapato kuitira kuti vatangise kuvaka nyika iyo yanga yaondongwa neutongo hwaRobert Mugabe, avo vakasiya basa nezuro. Vati panofanirwa kuva negwaro rinotara zvinofanirwa kuita zvinenge zvabvumiranwa.
Nekutinisa mberi asi chandinofunga ndicho kuti tichienda mberi hakusi kungoti tagara tikabatanidza mapolitiche namapata akasiyana ngavashande vese bodo, asi chinonyanya kudikwa ndechekuti ngatigare pasi tese, tigare dare mangwana tichidamana vatungamiri vedu ivavo vatii tapiwa, titaurirane kuti ndezvipi zvinodikwa munyika yedu yatoti nechirungu national charter, zvatinoti kana munhu atigutsa muzvakati nezvakati nezvakati ngaasununguke kuva munhu anofanira kusarudzwa muzvinhu zvedu zvamatongerwo enyika. Kureva kuti izvi zvese zvamatongerwo enyika zvinofanira kufambiswa nezhira ipi yatinoti mangwana tese tinoigamuchira. Hatizoti kana munhu ati ndiri muzvinhu izvozvo ndakazvigamuchira ndofamba nazvo tomuti asi hatikudi. Tinobva tagamuchirana nemhaka yekuti takawirirana kuti kana munhu afamba napapa patese, kana vari vamapato ezvamatongerwe, kana vari vamachechi, kana vari vamauto, kana vari vana, takawirirana kuti watamba mutambo uyu nenzira yakati, akamira padonzo rakati, tinomugamuchira. Iro dare ndo rofanira kutevera, nekuti dare rakadaro richagona kuti ritibatanidze, ribvise zvagara zvichingotirwisanisa, tigone kugamuchirana nyangwe takasiyana.
Vautauna sevasoropodza vamwe vatungamiriri veZANU-PF vakabuda vachiramba kuti bata ravo harifaniri kubatana nevamwe pakuumba hurumende inotsiva vaMugabe vachiti yave nguva yekubatana nekuvaka nyika. Mufundisi Munyaradzi Chidarikire veAlliance Church vati vedzisonda vatarisiri rusarura pakuumbwa kwehurumende itsva.
Ini ndinofunga kuti unity government or transitional authority yakanakira kuti ino chokutanga inoita kuti mvonga mupopoto yese yanga iripei iwane nguva yekunyarara. Number 2 inoita kunza kugadzikana munyika yedu yeZimbabwe. Number 3 from the past tikaona pakaitika GNU takava nokutya nokuguta nekuita zvinhu zvakanaka. Saka indinoona zvakare kuti zviri nani tive netransitional authority nekuda kwemareasons andataura. Ini ndinofunga kuti vatsvangirai vanofanira kunge varipo, vaweshe munyuwe vanofanira kunge varipo, maimujuru vanofanira kunge varipo, ivo vamunangagwa vanofanira kunge varipo, nevamwewo vakaita sevemachechi vanofanira kunge varipo. Chikonzero ndecho, toda kuvaka chinhu chedu.
Vamwe vakaita samufundisi Simbagwara veBaptist Church vati kuti nyika iendere mberi mutungamiri mutsva hafaniri kuita umbimbi ndoga.
Saka inclusive government inoita kuti tiene donzvo imwe chete plus kakare tionesai chinhu chimwe chete as a family. Saka inclusive government indoida kuti dai airiyo yanga yaita kuti vagare pasi vakuru kumusoro uku vawirirane, vasingatarisi divi rimwe, kuti sezvo president wedu atakuisa VP Mnangagwa vachibva kuZANU-PF vasatarisa kuti ZANU-PF pati nyaya iripo ndeyekuti tivake nyika yedu yeZimbabwe kuti igopfuura yakaenda mberi.
Vatungamiriri ava vanoti masvondo ari pasi pemubatanidzwa weFaithful the Nation campaign asanamatira nyika kuti ive nekubatana uye igadziriswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.